manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gunyana 12 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro
Tiri kuti netsei ndechekuti ufakazi huri kuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatsho vevanhu vakaita mhosva iyi
Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akahaya motokari yeImpala Car Rental yakashandiswa kupamba Mcheiwa.
Tikona kuti pane kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku studio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazvuru zvinomwe nemazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 7479. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 5660 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 28,698,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru kana kuti vadarika 920,000 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvisere kana kuti vadarika 6,638,000 vanhu vafama America vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vadarika 197,000 Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa vaNgobani Stole. Vanoti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende pakuferefeta kuti ndiani akahaya motokari yekambani yeImpala Car Rental iyo inonzi yakashandiswa mukupamba Mcheiwa musi wa30 Chikunguru. Zvichitevera kupangwa kwaakaitwa, Mcheiwa akazowanikwa aine maronda ekutotywa kwaakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Vastole vanoti vakasvitsa nyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala kudare repamusoro iro rakapa mutongo wekuti kambani iyi iburitse zvose zvainazvo pamotokari yakashandiswa mukupambwa kwaMcheiwa uyo anove muzukuru wemutori wenhau uye ari mupepeti weZimlife mudhudhuzi Matutu. Vastole vanoti kunyange hazvo pava nemutongo uyu havasi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyaya yaMcheiwa inyaya iri kuenderera mberi. Tiri kuti netsei ndechekuti Ufaka zuri uonekwa uchibudura pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatwe vanhu vakaita mhosva iyi. Nemakungidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo irikumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune ufakazi urikumbobuda-buda kuti mbalaka hai. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsotora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro. Tienda kunoita ex parte application yeAntony Peter order. Antony Peter order zvatinenge tichireva nezvekuti tinoenda kunokumbira dare kuti rutipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaizivi. Taita izvozvo zvikunoita ndezvekuti sheriff muHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadewo kunzwa kuti izvo imimi segweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvamboda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare from the date iye munhu achisungwa achitorwa. Saka mapurisa anozviziva ende mapurisa semaonero edu hasi kuda kuti basira. Titazama nepatinogona napo kuti tisvike patinobatsirwa chero chinoita sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala Karhi. Tinoziva kuti mota dzeImpala Karhi dzine matreka. Munhu akatora mota iyeyo anofara kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakavha 3,000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutopembera-pembera. Zvinhu zviri pachena zviri kutinetsa. Umbowo huripo. Zviri kushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbowo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowo huri kuImpala Karhi hupiwe register weHigh Court kuti aubate. Because vati kufungidzira ndechekuti Impala Karhi iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowo hwacho neImpala Karhi unzwe kuna register weHigh Court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaro ka nyaya yedu iri kufa. Inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Government institutions semakuonero edu ari kudhireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kuvharidzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naassistant commissioner Paul Nyati vati izvo sekudziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mama mapurisa ake law and order kuBulawayo. Vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti chii? Kune vanhu vatsikudifenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter. Right, the very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasungu vakabata tawanda. Kana assistant commissioner achiti hazitombozvizivi, zvokutotibvundutsa.
Ava vanga vari vaNqobani Sitole, gweta raTawanda Mucheiwa, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi. Asi kambani iyi yakaburitsa mashoko munguva pfupi yapfuura ichiti chashanda nemapurisa uye kuzivisa mapurisa kuti ndiani akahaya motikari yavo iyo yakazoshandiswa mukupambwa kwaMucheiwa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, avo vati hapana zvavanoziva nezvenyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala Car Rental.
I'm not away. Ndina zvandirikuzva zvika impala kare ndo.
Tirikunzwa kunzizvo nyaya yakasvitswa kumapurisa but hapana zvari kuita.
I'm not away.
Ko nyaya yavatawanda mucheyo vakunzi vakapambwa pakashandiswa motikari yeimpala veimpala vakadiwa vachangoshanda chete nemapurisa.
With all due respect, nhafandisi kubaza.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangana remagweta norwira kodzero dzevanhu rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya iri kupomerwa mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore avo vakasungwa nemusi wechina vachiratidzira pamuzinda wekambani yeImpala Carrentown. Vangadziore vakamiswa mudare nezuro asi mutongi wedare akati achanzwa chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti zviri kuitika pavasungwa vakawanda zvava zvekungoda kurwadzisana.
Takudzwa akapinda mudare yezuro musi wechishanu asungwa musi wechina araramapurisa ende nezuro nyaya yake yakapinda mudare mikanzu ipapamberi pamedzironzi nezvemateko nezvemateko vachazonzwa nyaya yebheu yake pachikumbiro chake chekuti anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande. Saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri weZimbabwe National Students Association zinaso ari murimat prison.
Ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera?
Tingatonzwa naivo magistrate mateko kuti nemataii kaendesa nyaya yatakudzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza gweti ravo takudzwa mutumwa weiaaaes kuti vakabatikana. Aitofunga kuti nyaya yebheu yazondara constitution freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu is a fundamental right. Yakakosha zvikuru kodzero yakakosha zvikuru. Aitofunga kuti ichanzinzwiki nhasi chaiyo semugovera kana even musi wesvondo mangwana nokuti matare emuzimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese. Asi hatizi kuti nemhaka yei tonge akati nyaya izonzwike musi wemambe. Saka zvinhu zvinotibatabata zvikuru zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu panze kuti ora usambonyikizwa kodzero kutavo unoziva nyaya yakasungirwa akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration warukunzi wakaita wakaratidzira kutamba neimpala Carrentown inonzi nemota yakashandiswa kubatwa kwakaitwa mukomana tavanda mucheiwa. Saka tonetseka zvikuru nekupanishwa kwakadai.
Maitiro akadai akaitwa namajistrate uyo akanga achinzwa nyaya yavangadziore, imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei?
Kurwadziwa mushure kune ndangoti dzezewari pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yeZimbabwe. Vasingori vangadziore chete vagara muchirongo zvokuta wekend varimo kumana Godfrey Kuawo netanzela vekumasvingo unozviziva mese kuti akagara mazuva anopfuura ma40 days wana mukoma hope wechingono mukoma Jacob Ngarivhume wanana Frank Chikore wanawana majournalist na Takawira vakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo. Asi sezvo vamakaona zvakaitika kuna mukoma Godfrey Kuraone nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu takutadza vana mhosva asi vagara 40 days mujeri. Tiri kuona kuti pane kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Varimi vakawanda vari mudunhu reBuera North vanoti vachatadza kurima zvakanaka panosvika mwaka wekurima sezvo mombe dzavo dzakawanda dzakafane zvirwere zviri kuuraya mombe munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Sandra Mazvita, vanoti vakarasikirwa nemombe 12. Amai Mazvita vanoti mombe idzi dzaingobuda masiriri pamwe nemadziwa dzisati dzafa.
Yaingoti makuseni waiona dzichibuda masiriri nemadziwa. Ini pachezvangu ndaive ne 12 asi danga rose rakaparara. Zvatipanhamo hombe madhimeni acho munharaunda mashoma zvekuti takapindana nedambudziko hombe nekuti hapana kwataiwana ruzivo rwedziri rwechirwere chacho.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Susan Panganai, vanoti kufa kwakaita zvipfuwo zvavo kwakasiya vari pamhene.
Uraya pedyo ndakunaya but hapana kana pekutangira. Vanhu vazhinji tave kushushikana, mombe dzakapera kufa. Izvezvi tiri kuitiswa iyo purogiramu yepfumvudza but nekuti hapana paungarime chikafu chinogutsa uchiita zvekutimba nekapadza. Dai hurumende yati hwawo chichemo chedu.
Asi nyanzvi munyaya dzekurima, Muzvare Hazel Setaunyane vanoti chirwere chiri kuuraya mombe ichi chinokonzerwa nezvishambwe uye mombe dzinenge dzichida kudhibhiswa nguva nenguva.
Chokwanisa chiri chirwere chinokonzerwa nekusadhibhisa mombe, chichireva kuti zvona kana mombe dzisingadhibhisi dzobva dzarumwa nezvishambwe, dzobva dzapiwa utachiona wechirwere ichocho. Hurudziro iripo ndekuti varimi ndavadhibhise mombe dzavo.
Resetaunyane vanotiwo nzira yekurima yepfumvudza inzira yakanaka chose uye varimi ava vanogona kutiwana gohwo rakapfuura ravaiwana vachirima nemombe, vachiti nzira iyi ine kwakawanda kwayakaedzwa ikaonekwa kuti inoshanda.
Chirongwa chepfumvudza chinobetsera kuti varimi vakwanise kuwana gohwo rinovabetsera kuti vakwanise kupa mhuri yavo kudya kwakakwana kunokwanisa kusvika gore rese.
Kunyange hazvo uwandu hwemombe dzakafa mudunhu reManicaland usiri kunyatsozivikanwa, nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa gore rapera nemombe dzinodarika 400 ezviuru nepamusana pezvirwere pamwe chete nekushayika kwemvura mumatunhu akawanda munyika. Mumiririri weBuera North mudare reparamende uye vari nhengo yeZANPF vaWilliam Mutomba vakabvuma kuti mombe zhinji dzakafa mudunhu ravo asi vakati havataure neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguve kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSachigaro veGender Commission. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata mugungano ravo iri.
Ini zita rangu ndinonzi Commissioner Margaret Mukana naSangarwe, ndine chairperson yeZimbabwe Gender Commission.
Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata panguva ino yeCOVID-19 kucommission uku?
Mabasa atiri kutarisana nawo kucommission nguva ino yeCOVID akati wandei. Anosanganisira nyaya yegender based violence inenge iri kutiwedherei. Anosanganisirazve nyaya yemachild marriages. Anosanganisirazve kuti tinenge tichida kuramba tichipfuurira mberi tichiedza kuti madzimai awanewo voice, apindewo muzvigaro zvinoenderana nekutarisana nezvecovid izvi, kuti awanewo voice ravo remadzimai. Nekuti kazhinji tinoona kuti varume ndo vanenge vari pamberi. Saka nyaya yemadzimai nematambudziko emadzimai mamwe acho anozokanganiswa like nyaya yemaaccess to reproductive health nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka ndo zvinhu zvakawanda vanoda zvatiri kutarisana nazvo nenguva yecovid inei.
Tinoona mune zvakare zvirongwa zvamanga muri kuti muri kuedza kuyananisa mikana yevanakomana nevanasikana panguva ino yecovid-19 zvakamira sei izvozvi?
Isusu tiri kuti isu isusu kazhinji takatarisana vanhu vazhinji vakatarisana nenyaya yevanasikana kana nematambudziko avanosangana nawo, asi tiri kuti isusu segender commission hatisi kugender isiri vanasikana chete, inosanganisira vanavakomana. Saka tiri kuti tikataura nyaya yematambudziko anosangana nevanasikana tisi vanakomana vasingaitwe involved nehurukuro dzakadai, tinongudzana kuti hapana kwatinofamba tichienda. Saka tiri kuti tinoda kuti vanakomana nevanasikana pamwe chete vange vachitarisana nenyaya iyi yekuenzaniswa kwemikana, nokuti kangotarisana nesaidhi rimwe chete tinoona kuti hapana zvatiri kuita. Saka tinofanira kuti vanakomana vanzwisisewo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yakamira sei, uye tichivabata vachiri vadiki, nokuti kazhinji kana munhu achizenge akura ayarutswa nenzira yekuudzwa kuti iwewe uri mwana mukomana unofanira une kodzero dzakadai, musikana achinziwa hauna kodzero dzakadai, kuzoti kana wakura zvinonetsa kuti vazotange kunzwisisa. Saka tiri kuti vanasikana nevanakomana wese ngativabatanidzei pamwe chete tichitaura nyaya idzi dzekuenzaniswa kwemikana.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei nyanya nevabereki?
Zvirongwa izvi zviri kutambirika, asi munongozivawo kuti kana zvinhu zvazviine mamiriro azvakaita zvinotitorei nguva kuti vanhu vese vazvinzwisise. Asi tinotenda kuti tikaramba tingozvidzokorora, tichiramba tichitaura nevabereki, tinozosvika pekuti vanozonzwisisa.
Pane vamakatosangana navo here muchiedza kuparura zvirongwa izvozvi?
Hongu, pane vatakasangana navo. Kungoti nguva ino yecovid kufamba kwacho kunenge kunoti netsei, asi tiri kuedza kazhinji kana tanzwa kuti pane dambudziko riripo ndopatiri kuedza kuti tiende tinoongorora kuti dambudziko iri rakamira sei, so that titaurire wakuru kuti wagadzirise panenge pakaiva. Asi nenyaya yecovid zvinotinetsei kuti tifambe kwakawanda tichiparidzira mashoko akadai, asi before covid nekunga kana covid yapera tine maprograms akawanda atinoita, atinoenda kumaruwa, atinoenda kumadifferent communities, tinotaura nawo nekumazvikoro, tinotaura nawo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yevanhu vainzwisise.
Vamwe vangada kuziva kuti iro bazi kana kuti gungano renyu regender commission iri basa raro nderei?
Basa regender commission sezita raro nderekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume, vanhukadzi, vakomana nevasikana. Sezvo tinoziva kuti kazhinji madzimai nenyaya yekuti magariro edu, tsika nemagariro edu anoita kuti madzimai ange asingawaniswe mikana yakaenzana nevarume mune zvinhu zvakawanda, mungave mumabasa, mungave mumazvikoro, mungave mupi. Tinoona kuti madzimai anenge akati dzvanyirirwe even mune zvimwe zvematongerwo enyika, tinoona kuti madzimai vanga vari pasi pasi vasina mukana wokuti mazwi avo anzwikwewo. Saka isusu bazi redu rakaiswa kuti tione kutiongorore kuenzaniswa kwemikana kuti nokuti constitution yedu itsva inotaura kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupuwa mikana yakaenzana 50-50. Saka isusu bazi redu rinofanira kuti tione kuti zvese zvasina kumira zvakanaka, angave matsika nemagariro, ingave mitemo, chingave chii, kana kukudzwa kunoita vana kunoita kuti mikana itarambe kuenzanise, tizvigadzirise.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakaita svondo rapera naDr. William Guri, vanove nyanzvi munyaya dzeutano hwepfungwa nekugarisana. Apo taikurukura pamusoro pemaonero avo pamatano anoyanyotorwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vashaya kana kushayikirwa nehama, vatinonzwa kuti vakawanda vavo vanosarudza kunoradzikwa kumusha kuZimbabwe. Svondo rino tiri kuenderera mberi ndichivabvunza kuti sei vana veZimbabwe vachida kuenda kumusha zvinove zvinogona kudhura asi paine nzira dzakachipa dzakaita sekupiswa muchirungu cremation. Regai tinzwe Dr. Guri vachitsanangura.
Nzira yakafanana nenzira yamataura vakandemire kuti munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure kure, iko nyika mukanza kumhiri kwatambotaura uko. Madota ake kuendeswa kumusha, vari kumusha vozonoungana pamadota iwayo voita zvirango zvese zvakafanira kudzamara vaviga munhu wavo ari madota akadaro. Inzira iri nyore uyezve inoreruka pakubhadhara, haidyi mari yakawanda, inorerutsira vanhu. Asi inzira isati yagamuchirika pavanhu vedu, nokuti pachitendero chedu chechishona kana paunhu hwedu hwechishona zvokuti munhu anopiswa madota akagotakurwa takanga tisingazvizivi. Uyewo pachikristu chatakagamuchira zano rokuti munhu anopiswa zvakare izano ranga risingagamuchiriki pazvitendero zvechikristu zvatakagamuchira. Saka chinhu chitsva chinotoda kuti vanhu tionesane. Dambudziko randambotaura pekutanga nderekuti zviri maererano nerufu zvinonetsa kuti tionesane. Ndikada kuti ndigare nehama dzangu ndichiti ngatikurukurei kuti mumhuri medu tinoona sei nyaya yekuti munhu anopiswa. Ndati ndinganzi murwei, handigoni kutotanga nhaurirano iyoyo nehama dzangu. Asi ndo chinhu chakakosha chandinofunga kuti takafanirwa kuti tizoite, chekuti tigarisane tichitaurirana, nokuti kana takabvumirana semhuri, kana tichinzwisisana semhuri, munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure, madota ako yakumusha zofamba zvakanaka. Chinozonetsa manje ndechekuti zano iroro tinoda kuzotanga kuritaura tapanyanga, tapa nguva yakaoma. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadziva, vanhu vari kudzimbikana. Saka kuzonyatsonzwisisana chaiko chaiko nokupanana mazano hakuzobudi, nekuti tinorisira kuti ritaurwe apo zvinhu zvinenge zvanyangara.
Ishoko ripi ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane inonguva Dr. Guri pamusoro penyaya yatiri kukurukura iyi?
Shoko randingasiyire vateereri nderiri vakandimire. Pane chimbo chaiimbwa muhondo chinoti: Simiti usaone vana vedu kugara musango vanogarira nyika yavo, kurara mumba vanotokudawo, kusevenza vanotokudawo. Ndachimba ndakanangana nemashoko amatanga kutaura ekuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira kugarira kunze kwenyika. Ndofunga vana veZimbabwe kugara munyika mavo vanotokudawo, asi inhamo inotimanikidza kuti tigare kunze kwenyika. Chechipiri ndoda kutaura nechimbo futi ndichioreka vateereri. Pane rwiyo rwaimbwa nemagandanga rwekunzi: Magorila toraiwa matende nadzo, kumaruva tondo dziviga kumusha, tondo firipi isu Mozambika tidi, tondo firipi tondo vigwa kumusha. Saka shungu yedu sevana veZimbabwe ndeyekuigwa kumusha. Ingadai iri nhamo, ingadai kuri kushayako mari, asi munhu wese anenge aine shungu yekuti dai ndanovigawo kumusha. Ndoo mashoko anda kusiyira vateereri ndichiti ngatikurukuriranei mumhuri medu pamberi perufu kuti tigare takagadzirira kuti kana tafa tikwanise kuvigwa nenzira inobatsira hama dzedu uye inobatsirawo mweya wedu. Ndatenda hangu. Toonana zvakare mune chimwe chirongwa. Tisatye kugara pasi nemhuri dzedu tichikurukurirana maererano nezvatinotarisira mushure mekufa. Ndatenda.
Manga makateerera kuna Dr. William Guri, vanove nyanzvi yeutano hwepfungwa, vachitaura vari kuBritain muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndichiti murayiro zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare muzvirongwa zveStudio 7 zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwava 224 kana kuti 224, zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Gweta riri kumirira Tawanda Mucheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akaya motokari yakashandiswa pakupambwa kwaMucheiwa. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhaudzi dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 12 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire kumele iveze umniningwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa.
USheriff uyosengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayithatha ubufakazi lobo.
Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenzisa ukwenzwa ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo oselukusibanga esibi kakhulu.
Ilokhu ingalandelwa ngezinye indlela kusho ukuthi lanxa amagetsi angabe elungisiwe kodwa ama-reservoirs kukhanya lokho eluhlupho ngoba amanzi abuyi. Ngokunjalo ke ungahamba lapho bhodabhode ezigotshweni abantu bagcwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire eHarare kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa kobulawayo. Umjehiwa wathunjwa ngabantu ababesezimoteni ezinhlanu, enye yakhona yatholakala ukuthi ngeyenkampani yeImpala. Inkampani eziboleka abantu izimota zile michina yalezi nsuku eveza ukuthi umuntu uchayele waqonda ngapi ngasiphi isikhathi lokunye okunenginengi. Kodwa iziphathamandla zeImpala zala ukuveza ulwazi lolu zisithi lanxa zilalo azisoze ziluveze. Ngalokho amagqwetha kaMjehiwa owahlukuluzwa wachaywa kwabuhlungu kwamalanga amathathu ngababemthumbile basa lolu daba emthethwandaba. Umjehiwa wathunjwa phambilini kombhikitsho owawuqoqwe ukuthi uzenziwa phambilini kwenyanga kaNtulikazi kodwa awusaphumelelanga waze wavezwa ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele abonakale kungakedluli amalanga amathathu. Sixoxe lelinye lamagqwetha kaMjehiwa umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Si-applyele into okuthiwa yi-ex parte application ye-Anthony Pillar order. I-Anthony Pillar order le esikhuluma ngayo sithi cela ukuthi inkundla isincedise ukuthi nisithatheleni ubufakazi obusendaweni ethize indawo yangikhona ingakwazi. Enye indlela sithi siyayijuma ukuthi sithole i-information leyo. Ngakho-ke siyitholile i-order leyo ngolwesine iviki edlulileyo. So sesitholile ubufakazi lobu ngolwesine sasesithumezela kwamanye amagqwetha athi esincedisana lawo aseHarare. USheriff uyosengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayithatha ubufakazi lobu. Into thina esuka ingathi iyasidanisa ukuthi endabeni leyi sizintandane ngesilunge ngathi we are on our own. Ingatsha zikahulumende kazifuni ukusincedisa ukuthi information lesi sizidingela yona ibe information ukuthi ngabe yibo abayidingayo. So kulokudana ukuthize kodwa nje sesichilo nje ngaphambilini ukuthi indaba leyi inqeko zikahulumende ziyabambeka. Ingatsha zikahulumende zitholakala zibambeke ukuthini yizo ezenza uhlazo lolo. Ngakho ke sizenza konke okusemandleni ethu ukuthi kuze kuvele egcekeni ngoba labo imuli yangota wanda bafuna ukuthi lokhu kuphumele egcekeni. Ngakho ke hayi bayasinika amandla ukuthi sikontinue ngani.
Kahle kahle elikufunayo ukuthi kwenziwe kuyini nxa kuyukuthi umthethwandaba usubambe ngamandla ukuthi inkampani yeImpala iliphe amagama abantu abacethengela ukuthi bengaba bamthumba. Lifuna ukuthi bajeziswe na kumbe umtsheyiwa abhadalwe imali.
Labo abayayenza uhlazo lolu emthethweni weZimbabwe kufuze babotshwe. Bahambe enkantolo, inkantolo yehlaziya ubufakazi. Ngakho ke sizenza thina sizabe sisebenza ukuthi konke lokhu size sikuphuthume ngoba okwenzakale kuTawanda kungenzakala kimi, kungenzakala ku-anyone. Ngakho ke kufuze kuhle kunqatshelwe khathesi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Thamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali nje kuphela. I-commission yezokhetho eZEC yazise ngeviki yonale ukuthi ilizwe selingaqhuba ukhetho kulandela ukwesulwa kwesinqumo esathathwa ngenyanga kaMabasa sokuthi kungenziwa khetho elizweni ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ngomvulo omgcini sihlalo we-commission yeZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthe zonke izikhala esezikhona ezedlula amachumi amabili ezamalunga ayidalela ePhalamende kunye lamakhansila kuzamele zivalwe mhlazi ku-5 ngenyanga kaMpalakazi kuwona lo umnyaka. Iningi lezikhenxe lezi ezingamachumi amabili lanye zadalwa ukuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende awebandla le-MDC Alliance ngawebandla le-MDCT leli lodwa umnumzana Khila Zivu owaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. UChamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi i-$18 million ezasetshenziswa kukhetho ibingaphathisa ezibhedlela okungelamithi lokuphathisa ukutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Lokho kade kwenziwe iZEC yakhumbula abantu bake bacomplaina bekhala ngokuthena iZEC isisuspende iconstitution ngenxa yeCOVID-19. So ngibona nje ukuqondile kuyinto eqondileyo enziwa iZEC ukuthi kubuyelwe ukuthi constitutional democracy eyiyo enikaza abantu amalungelo lamandla ukuthi bakhethe abameli babo. Nxa kuthe kwenzakala ukuthi kube lommeli oshonayo kumbordi kholiweyo, izikhexwa lezo zigcwaliswe ngokhetho. So abakwenzileyo kuyinto eqondileyo, kuyinto esemthethweni. Okwemali eshotayo, imali ivele ihlalisile leZimbabwe kodwa idemocracy ivele iyadula. So ke kumele ukuthi kayidingwe leyo mali, ukhetho lenziwe ukuze silandele okuthiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani kuzahamba njani impumela yakhona? Ubona ungani ibandla le-MDC Alliance lizavisela na izihlalo ezathathwayo ngenxa yalokho kuthiwa i-recalling?
angiboni ibandla le MDC Alliance aliphumelela so far kuma by election wonke asenziwe ku record, it's on record ukuthi belidlwele liyadliwa liyanqotshwa nxa kuma by election and kathesi futhi baku West State bahlakazekile bayalwa bodwa abanye ba confused angiboni bephumelela ukuthi banqobe ngwakhangela lokhetho lwe Harare olwenziweyo oluwinwe ngumafume MDC Alliance ificine ifilter umuntu umafume okade ovele kahle kahle suka ku PDP ekade ndayibithi ungakhangela le margin yangkhona awine ngayo kuyatshengisa ukuthi into zakhona kazihambi kahle and by election MDC Alliance kade sibone lo Coltart u treasurer sithi kabala mali so kuzaba inxanxanxa sibili inqola yamadonki bangawina lapha laphana kodwa kuzaba nzima ingakhohle ukuthi ngobulawayo kwayekwenzakala into enjalo after ukhetho ka 2013 ngemva kokurecall kwabo Gordon Moyo labanye nguTsvangirai izano PF yaziwinela nje lula
umnomzana Angleson Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakwabulawayo Intambo zikagetsi lezi ezintshontshwayo ngezihambisa amandla kagetsi kuzitithi zokuhlambulula amanzi. Amanye amalokishi abikwa esenelise yamaviki amabili engela manzi ngesikhathi lesi kule gcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi saqala ngokumbuza ukuthi udubo lwamanzi lunjani lezinsuku.
Well indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu sikhuluma kanje kathe siyananzelela ku social media lapha kuyathunyezwa amapicture avela atshengisa amanzi akhanya engahlambulukanga amanzi akhanya engcolile ikakhulu sinanzelela amapicture avela kuzakhamizi ezihlala kulimango yemahathula bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini soke kulalolo hlupho esilinanzelela ukuthi indaba yamanzi leyinzima sikwazi umbo wenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vele aqhubeleke njalo kodwa okuliqiniswe ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leluveve siyananzelela abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala abantu vele sebesesaba
ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitishi esihlambulula amanzi singase silungisiwe yini isitishi lesinjalo sekuvalwa njani
well ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi nayi water shedding kuleyo kuqhubekela phambili siyananzela ukuthi umasipala wakobulawayo ubetshile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka avalwe kwesikhathi eside kube sokunikwa ukuthi iprogram yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule amakhebhuzi atshentshwe ngokunjalo amanzi akobulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yiko besekunika lolu hlupho kodwa-ke sibone futhi enye i-advert etshengisayo ukuthi amanzi ukuthi amagetsi la atshentshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba lo hlupho lokuthi ama-reservers lawanokuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservers ukuthi abuye ngapha ngokunye kuzathatha isikhathi ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe selungiswa kwakathi samanzi aloku eluhle
umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhonale kobulawayo
langilela ndwandwe langilela ndwandwe langilela mshweshwe langilela namba wafowe
Iningi labazali besigaba sezansi emaNdebeleni likhathazekile ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okulakho ukudala ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi iningi labafundi ezikolo zemaphandleni likhangelelwe ukuthi libuyele esikolo kumaviki amabili alandelayo. Kodwa abogatsha lwezemfundo bathi balohlelo lokugebha izikotsho ezikolo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikole eziningi zemaphandleni kulesi sabelo kazila zigotsho okudala ukuthi abafundi behambe imango emide ukuyadinga amanzi kumbe babuye bewathwele besuke emakhaya. Lokhu sekudala ukuthi abazali bakhathazeke ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UNkosazana Gertrude Mhlanga weGogola kwa-3 eMatobo uthi akulo okubonakalayo sokwenziwa ezikolo selokhu kuqhamukele igciwane.
Okwamanje ezinye izikolo lokhu ezisebenzisa amanzi ezithatha kuma ezikotsho, izikotsho ezihlanganisela le-communities, ezinye still lokhu kunjalo kungela manzi. And mbona yani izikolo vele zilamanzi, especially emaphandleni, is less than half yazo. So angazi ukuthi ngezixwayiso ze-COVID kungabe sokulungela yini ukuthi izikolo zingavula.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Thando Mawuba wayematha namombe kuthule eGwanda South.
Izikolo zakulesi sigaba sakithi kulobunzima, angiboni ukuba zisezilungele ukuba zingavulwa, ngoba into engiyaziyo engileshuwa layo zonke lezo zikolo ezikutholileyo ngama-20-liter buckets adonethwe yi-UL Division.
Abafundi abazithweleyo bazavunyelwa ukubuyela esikolo ngemva kokubunjwa komthetho omutsha ovimbela abezikolo ukuthi babaxotshe. UNkosikazi Siphathiswe Nkalo esiliko eGwanda North uthi abezikolo kuzafanele njalo balungiselele ukwamukela laba bantwana abakhulelweyo.
Kuqakathekile ukuthi bathole ikusasa labo elifaneleyo, njalo bathole i-counseling bengakabuyeli esikolo, njalo kulandelwe zonke izinqumo ze-COVID-19.
UNkosikazi Juliet Giwane ngumqondisi wenhlanganiso lelo amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uthi bayalamukela inyathelo elithethwa ngurhulumente lokuthi amantombazana azithweleyo aqhubeke ngemfundo, kodwa kunengi okusamele kwenziwe.
Okukhona ukuthi abantu bafundise kabanzi, sifundise osobhuku, sifundise amatitsha, sifundise labazali, kube sesifundisa labo abantwana ukuthi ukuthi umntwana uzithwele akusilocala likabani. Akumelanga kube lo muntu omehlukanisa esithi discrimination ngokuthi uyisigoga, ngokuthi ulimele, ngokuthi uzithwele. Umntwana uzithwele kaye esikolo.
Laye uthakula uhulumende sekwenzile ezikolo zemaphandleni ukuze abafundi bavikeleke kugciwane le-coronavirus.
Amatanka landani asikakubone ezikolo, isikhathi sokuvula sesiseduze. Esikwesabelayo ambona ukuthi uhulumende angabe elawo amandla kumbe ezakwanelisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, umnumzana Tapson Nganunu Spanda uthi bazamile ukumbonisa uhulumende ngodaba lokuvula kwezikolo, kodwa yena waba nguntando kayiphikiswa.
Sisengozini yokuthi ekunyatheleni kwethu ezikolo umkhuhlane luzamemetheka ngendlela emangalisayo, ngoba sisilela kuzo zonke izinto ezidingakalayo. Aluba uhulumende wayehambisa njengokucebisa kwethu, bekumelele izikolo zivulwe phose next year. Simazisile uhulumende ngombono lo. Uhulumende kwesinye isikhathi kathathi imbono evela kwabanye abantu, imbono eqondileyo kuye ngevela kuye kuphela.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsha lwezemfundo yaphansi, umnumzana Dawungana Ndoro uthi yasilela imali yokugebha izikotsho kwizikolo zonke zemaphandleni.
There is a collective effort by government to provide
water. Nathi njengogatsha lwezemfundo silesifiso sokugebha izikotsho ezingu-729 xa singathola imali. Okwamanje sile $30 million enela ugebha izikotsho ezilikhulu.
At the moment we have about $30 million which will cater for at least 100 balls.
Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu Albert Ncube.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namuhla sixoxa ngendlela umkhuhlane we-COVID-19 osuguqule ngayo impilo. Ngisho lesintu abanye bathi kasisalandelwa ngendlela.
Bathi ukungcwatshwa kwabantu kulezi nsuku kungavulwa amabhokisi lokutholwa kwezidumbu ezivela ikakhulu kwele South Africa ngumtshayeli wemota kuphela kungela sihlobo somufi yinto ehlukumeza imideni. Kodwa abezempilakahle bathi le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Mokincube yena okholelwa kakhulu esintwini. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga kakhulu Mpomo.
Likhala ngani kahle kahle lapha?
Esikusolayo lesikhalazo kakhulu ikuthi kambe njengoba udriver uyabe buya A1 kuyehlulani ukuthi sicelele oyedwa nje ongabuya ephelekezela udriver sihambe sisenza isintu sethu sikhala ngesintu sethu njalo lokuthi maye sefika ngapha ngumuntu ohamba elahleka njalo sokufanele kusetshenziswa amafoni director uyabona izinto ezinjalo sikhala nje kuhulumende ukuthi kambe kungehlulani lapho kuyabe kulatshwe udriver lo lalo wethu ayilatshwe khonapho uyabona yikho kade sikucelisa kakhulu kubohulumende bethu ukuthi kungezake kwenzakale yini ngoba singabantu abakholelwa esintwini.
Kuyini okusolayo ngokungavulwa kwebhokisi emngcwabeni?
Kuphazamisa impilo yezihlobo ngoba bayaba bengasenakudela ngendlela. Kuba ngcono njengoba umkhuhlane lo ukuthi umuntu uyabe engabona kodwa ke ma kulo sihlobo esibuyelayo abazali bayakwanisa ukudela ngoba babebone omunye obuye lesihlobo hayi ukuthi imota nje ibuye lo mtaya udrive. So khonaloko ezihlobeni kakhulu kuyabaphambanisa kakhulu ukuthi bahlala behlukumezekile enhliziyweni ukuthi kambe engaba huye kambe kumbeni uphambanisekile uyazi imicabango yabantu izihlobo iyaphambaniseka kakhulu khona lokho nje ukuthi khona bengazanga bebekwazi lokumbona lo mufi ukuthi engaba nguye na.
Ukhona liyazivikela yini kulomkhuhlane khona ngapho emakhaya?
Kakhulu mpela kahle kahle bafaka sifula ama mask izigubhu zikhona yonke indawo eminyango la kuma toilet awu siyazama sibili labo gogo yatola mpela befakile into nje esimangazayo siyaphambana umuntu ungasamazi ukuthi ukuthi kumbe ungubani ngoba yabusu uvalile silawo sibili ama mask ongalawo siyafaka amaqhinga kula problem.
Emabhawa lapha nxali sidla amabele lisaqhubelana yini isikadi njengakudala?
Hayi emabhawa kusavaliwe noma sinatha nje kufiwe khonapha hayi kuyaba kuthelelwa lezikomitshini kunathanathwa hayi ngoba kuyesatshelwa khonapho omunye lomunye abe le komithi yakhe uqhubela layo omunye layo omunye natha asiyazama sibili ukuzivikela plus sincedwa izihlahla lapha mpela siyanathanatha izihaqa yonke into ngapha emakhaya mpela siqine esintwini kakhulu tukamithi.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu bengicabangele ukuthi bebhokhulumende bengasizwela kukhonoko yisicelo esikhala ngelizwe lonke sibili hayi ukuthi imuncube ngedwa abanengi impela bakhala ngakho khonoko ukuthi kumbe kungaba ngamazwi angazwakala kumahulumende ethu wonke siyakhelane lawo isicelo mpela singathi uNkulunkulu angangenela mpela besincede ngento leyo ngoba hayi sithwalise nzima ngoba yazi ukuthi isidumo masibuya kungalawa akibo akududuzeki kahle.
Lo ngumnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ongumhlabeleli. Ubekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguNtungamile Nkumo.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
C Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgonyi ohlala eLuveve. Sihlaziya ukukhathaza abesifazana nabantwana ngesikhathi se-COVID-19.
Ngiyabonga sithandekile. Litshona njani balaleli emakhaya? Ngiyalibingelela. I-COVID isitshiye siphakathi kobunzima obumangalisayo. Okokuqala, njengabomama labantwana kumele sibe lemali. Manje emabhenki akulalutho. Siyavuka ekuseni mhla kuthiwa kuyaholwa ngo-4. 9 o'clock babe besitshayisisa ukubana kakulazimali emabhenki. Besincedwa ngama-supermarkets ukuthola i-cash ukuze phela ugade ubuye endlini. Wenze lokunye okudinga imali okunjengabo zigayo, i-transport, lokubhadala nje izikweleti indleko yabo zithethe kwabanye. Kodwa konke lokhu sesisehluleka ukubana sisebenze sithini. Ngoba ema-shop, ema-supermarket abaselayo i-cash, bakuhle bakulandulela ukuthi abalalutho. Kodwa sokumele ukuba sibagcine ezindlini ngenxa yawo nalo mkhuhlane. Balabangani babo ababuya bezodlala labo, sokunzima ukuba sibavumele ukuthi badlale bendawonye, ngoba uyabe ungakwazi ukubana obuye lalo mkhuhlane nguphi. Njalo kuthiwa sibafundise ngemakhaya imisebenzi yesikolo. Imisebenzi lesithandekile iyafundelwa. Xa ungafundanga ungakwazi ukuthi umntwana ubanjwa njani. Kuba nzima ukubana umfundise. Amanzi anjengawo sesithwele nzima kakhulu ngoba i-COVID ikhuthaza i-cleanliness. Ukuba sigeze izandla, siwatshe impahla, lezambuzi zihlale zihlanzekile. Sizakwenza njani sikuphumelelise lokhu ngoba amanzi kawasekho ngitsho. Sesithwele nzima kangaka ngamanzi. Okunye okusikhathazayo sithandekile yikuthi sihlezi akusasetshenzwa. Kodwa ukudla kumele kudliwe, kuthalakale ukudla. Sokunzima kangaka ukuthi aluba uhulumende wethu uyasisiza asinike ukudla njengabomama ukuze sisize labantwana bathole ukudla. Kulenhlanganiso yebo esizibonayo lapha lalaphana ezinceda abantu ukuthi bathole ukudla. Kodwa ke abaniki abantu bonke, abanye bayeqiwa ngokuthi kuthiwe bayathola. Kathe simnangamboni umuntu otholayo.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi abantu abakho bagula ngenxa yamanzi abikwa ingcolile khona ngapho elokitshini leLuveve. Omunye waze walaliswa esibhedlela. Njalo wawutshengisa ukukhathazeka langabanye abantwana. Solunjani lolu hlupho olwamanzi?
Abantwana laba asikwazi ukuthi kwathini emathunjini. Balamba kakhulu. Ukudla kwakhona yikho kungekho esikhuluma ngakho. Sicela ukuncediswa shuwa ukuze siphile ngoba sacina sibanjwa emkhuhlane eminingi siba le-stress. Kanti ke bona abantwana futhi bale-trauma. Balaliswa ezibhedlela, babona abantu besifa phambi kwamehlo abo, bagula, baswela abanye babeqalisa ukulala esibhedlela ngaleso sikhathi. So ubunzima abahlangana labo kangaka. Bekumele ukuthi aluba kuya organizewa kulungisiswe i-counseling. Bakhanselwe kukhanye lokubana bacabanga njani. Kambe babuyele yini ku-state of izingqondo lokuphila kwabo ade beyikho khona ekuqaliseni. Lokho bekusukucela ukuthi ama-experts akwaziyo ngabantwana abakhangele ukuthi ngemva kokugula lokho kubuhlungu kangaka. Kambe baseyibo yini abantwana esasivele silabo. Kumbe kukhona uku-affectileyo. Ngoba uyakhangela umntwana okhona ubone kwesinye isikhathi ukhuluma laye. Engani kakuzwa vele lokuthi uthini. So siyadlinzeka kangaka sicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okonakalayo. Ngoba abanye bayakhanya ngeskini, abanye amajwabu abanjani. Pho ababe belimalele ngaphakathi bazakwenziwa njani. Cela kubana sisizwe sincediswe siyenzele imhlangano ngoba lokho kwagula abantwana sikhanya nje sesingabantu abalahlelwa eceleni okungana abazange bahlangane lobunzi. Ngiyabonga kakhulu inkosi ibusisa.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Petronella Mgonyi ohlala eLuveve. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umthethwandaba wakobulawayo usunqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota e-Impala Car Hire kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecatshangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa. Umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali ngamadola ezigidi ezifika phose ezingamashumi amabili, $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa. Ukwenza ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali nje kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethula namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.